Chibvumirano chavatsvangirai navanxube chaitwa vanhu munyika vachiri kutaura pamusoro pekubatana kwakaita vatsvangirai nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiriri wenational people's party amai Joyce Mujuru. Vachitaura pavanyorerana chibvumirano ichi, vatsvangirai varatidza kushushikana zvikuru nekupatsanurana kwakaita bato reMDC muna 2005, vakati sevatungamiriri vane ungwaru vaona zvakakodzera kugadzirisa zvavakakanganisa kuitira kuti vaenderere mberi nedonzvo rekuwanira veruzhinji nyika ine utongo hwejekerere.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Ncube here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in 2005.
The cost of that vote splitting. Zvinotora utungamiriri hune ushingi kubvuma kukanganisa kwatakaita pamwe nekugadzirisa. Saka ndine mufaro kunyorerana chibvumirano ichi naProfesa Ncube senzira yekugadzirisa zvatakakanganisirana.
Vatsvangirai vatiwo mapato anopikisa ari kupinda musarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya akabatana, vachiti chinangwa chavo ndechekugadzirisa nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yava Mugabe. Mashoko avatsvangirai atsigirwa navanxube avo vakava munyori mukuru wekutanga pakaumbwa MDC muna 1999. Kupatsanurana kwavakaita muna 2005 hakuna kubatsira nyika sezvo kwakadyara mhodzi yekusabatana muZimbabwe kumapato anopikisa ayo ane vatsigiri vasiri kugutsikana neutongi hwehurumende yava Mugabe.
I too take personal responsibility for the mistakes that we have made in the past. The decision.
Neniwo ndinobvuma kukanganisa kwatakaita kumashure. Matanho atakatora akadzorera shure budiriro yenyika. Takadzvara mhodzi yekusabatana munyika asi chakakosha nhasi kuti tibvume kukanganisa kwedu pamwe nekugadzirisa zvatakakanganisa.
Mushure mekupatsanuka kweMDC, vanxube vakanokoka vaata mutambara kuti vatungamire chikwata chavanxube chakavateverapo vakasiyana navatsvangirai vachinoumba MDC yavowo. Uko vatsvangirai vakaenderera mberi vari muMDC iyo yakasara ine vanhu vakawanda kusvika pari zvino. Kunyange hazvo vakawanda vari kufarira kubatana uku, vamwewo vari mumapato aya vari kutumira mashoko padandemudande reFacebook, Twitter nepaWhatsApp vachishora kubatana uku vachiti zviri kuitwa nevakuru vava hakuna kwazvinosvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.